Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBeijing kuChina muzvare Samantha Sibanda vanoti vari kugara vakazvivharira mudzimba vachiti panguva pfupi yavanobuda vanenge vachinotsenga zvekudya zvinovararamisa kwenguva refu.
Hapana zvati zvambochinja tichiri under lockdown. Kumabasa vari kungowedzera mazuva ekuti todzokera kumabasa. Iye zvinoizvi takunzi pamwe totanga muna May, saka takangogara. Vari kuti havasi kuona kunge tichadzokera kubasa mwedzi unowu waMarch kana April, saka zvakutarisirwa muna May kuti ndowo patichange tichidzoka. And imwe update iripo ndeyekuti vaudza hamuzivi kuti pazvakatanga coronavirus yakatanga panguva yeholiday, tanga tine holiday. Saka vanhu vazhinji vanoshanda kumunomo vanga vambobuda kuenda kumusha sinzi yanga iri holiday. Saka vese vanga vari kunze kumabasa kwatonyorwa matsamba ekutoti ngavasadzoke. So vese vakabuda vari kunzi ngavasadzoke because vari kuti vari kutya kuti imbe vanodzoka ivava vanogona kuya nechirwere.
MuChina ndimo makatanga chirwere ichi, asi iko zvino chava kupararira kunyika dzakawanda kusanganisira muAmerica. Vachitaura vari muguta reNew York muAmerica, muzvare Perpetua Muchabaiwa vanoti vari kutyira upenyu hwavo sezvo vachishandisa zvitima nemabhazi kuenda kubasa uye zvimwe zvinhu zvekushandisa mukudzivirira kutapurirana kwechirwere ichi zvakaita semagurovhosi nemimwe mishonga zvisisawanikwe muzvitoro.
Nyaya yecoronavirus inyaya iri kutityisa zvikuru. Mawandiro ari kuita vanhu vari kubata chirwere ichi akanyanyisa. Tirikungofamba takabatira hana mumaoko nokuti transport yatinoshandisa kuenda kumabasa. Tafamba nezvitima zvinenge zvakazara vanhu zvakanyanya. Tobinda mumabhazi munenge makazara vanhu. Saka zviri kutyisa. Tikutoita ngetichafamba takapfeka magloves kuti tibate mumarails. Asi tamuka tichikurudzirwa kunzi kona chitima chakazarisa musapinde. Zvino vanhu vese vakamhanya mumashopu achinotenga. Nezuro chaiye ndakashaya mvura. Makanga musisina mashops, ndakashaya hand sanitizer akusisina. And meya wedu akatobuda vachitaura kuti anenge abatwa achitengesa nemutengo wakakwira achazenge achitorerwa license nokuti vanga vachinayo last week mumashops vanga vakutengesa nemutengo wakakwirira zvakanyanyisa. Hana Lysol disinfectant spray hapasisina, hamuna mashops ese, mafamasi. Taedza kuitenderera tichitsvaga tichishayiwa.
Vanoti vamwe vanoshanda mumabasa ezvemari pamusika weWall Street vari kupiwa gadziriro yakasimba sezvo pari kutyirwa kuti zvinogona kudonedza upfumi hwenyika hwepasi rose. Chirwere ichi chinonzi chauraya vanhu 22 muAmerica. Zvimwe zvikoro zviri kuvharwa mumatunhu akaita seWashington, Seattle, California, Washington DC nedzimwe nzvimbo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain vatod maforimbo vanoti kune dzimwe nzvimbo zvikoro zvakavharwa kuitira kuti vezveutano vafafaidze mishonga kuti chirwere ichi chisapararire.
Panyaya dzevana pane zvimwe zvikoro zvakatovharwa vakapinda dambudziko iro recoronavirus kuti pane vamwe vadzidzisi vakatanga kurwara nayo, vamwe vadzidzi vanga vakambofambawo vakasangana nevanhu vanga vane korona. Saka zvikoro zvakavharwa, vari kuita inonzi deep cleaning. Saka pane vamwe vakapedza vhiki rese rakapera vasingaendi kuchikoro, vamwe vakudzokera kuchikoro asi vamwe vari kutovhara zvikoro. Pane musangano uchaitwa unonzi COBRA. COBRA zvoreva Cabinet of Briefing Rooms inotungamirirwa naPrime Minister wedu Boris Johnson nekuti dambudziko racho rabata nyika zvatatisingafungiri. Saka vanenge vachiona kuti matanho atingatora ndeapi kuti tichengetedze utano hwevana, utano hwedu, utano hwevakwegura kuitira kuti tione kuti tinokwanisa kushanda sei nokupfuura sei padambudziko ratakatarisana naro iro recoronavirus.
Vanoti vachitarisa mabatirwo ari kuitwa dambudziko recoronavirus munyika yavari kugara yeBritain, havana chivimbo chekuti Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana kunyange hazvo gurukota rezveutano Dr. Dr. Obadiah Moyo vari kuti nyika ine zvikwanisiro zvakakwana.
Zimbabwe tamira mira kuitira kuti chirwere checoronavirus tikapinda muno. Tamira mira vanhu vedu vese vadzidzwa kuti zvinoitwa sei, mishonga yacho inonzi inobatsira, taiwana tikaiunganidzawo vashandi vedu vese vapamabhodha vadzidziswa. Chikwata chedu chinoona kuti kana kwaita zvinhu zvakaipa maemergency chabatana chiri kutaura uye tafara zvikuru tichiona kuti mamwe makambani mahombe muno muzimbabwe amira mira kuti atibatsire kutitsvangira mishina imwe inodiwa kumabhodha. Tatoda kuti mabhodha ese tigadzirise zviri kugadziriswa, iye zvino vari kushanda vachitarisa kuona kuti hapana vanopinda. Toda kuti tivabatsire kuti panyatso kusimba mabhodha epasi ari mabhodha endege aiwa uko tinenge takamira zvakanyanya kunaka.
Britain parizvino ine vanhu 260 vakabatwa nechirwere ichi. Vesangano reWorld Health Organization nehurumende yeChina vakapa Zimbabwe zvikwanisiro zvekushandisa mukurwisa denda iri. Svondo rapera zvikaendeswa kuchipatara cheWilkinzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri pasi rose zvinoti kunyangwe hazvo denda iri rave kuwanikwa munyika dzavanogara, shuwiro yavo ndeyekuti chisatekeshere muZimbabwe sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Marvelous Mhlanganya huye.